Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 29/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kuAfrica dzokurudzirwa kuwedzera kushanda kwadzo pamwe chete kuitira kuti dzivandudze upfumi hwadzo apo musangano weSADC Industrialization Week wapinda muzuva repiri muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvochema-chema nemutengo wemagwaro ekufambisa wakazviviswa mukupera kwesvondo nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kuAfrica dzakurudzirwa kuwedzera kushanda kwadzo pamwe chete kuitira kuti dzivandudze upfumi hwadzo. Mashoko aya ataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chivenga apo vavhura zviri pamutemo musangano weSADC Industrialization Week. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vati nyika dzemuSADC dzinazvo zvose zvinodiwa kuti dzibudirire nokudaro hadzifanirwe kutarisira rubatsiro rwekunze kuti dzibudirire.
I think it is now high time that we should be proud of ourselves.
Nguva yasvika zvimwe kuti tidade nezvatiri, timire tsika yekungotenda zvinhu kubva kune dzimwe nyika. Tinofanira kuita zvatinenge tataura zvinosimudzira upfumi hwedu. Kwete kungogona kunyora zvishuwo zvinonwisa mvura zvatisingazozadzikisi. Ngatiwedzere simba mukushandisa michina yechizvino-zvino kuitira kufambirana nepasi rese.
Vachitaurawo pamusangano mumwewo, mukuru anomirira bhanga reAfrican Development Bank muZimbabwe, Muzvare Moona Mupotola, vati nyika dzemuSADC dzine mukana mukuru wekuti dzibudirire.
When we look at the transition to green energy global economy,
kana takatarisa remangwana apo nyika dzepasi rese dziri kukurudzirana kuchengetedza nharaunda kubudikidza nekushandisa mhando dzemoto dzakachena, dunhu reSADC rine mukana mukuru wekuwana mari zhinji sezvo riine zvicherwa zvinodiwa pakuita izvi. Pari zvino nyika dzedu dziri kuwana chouviri chinosvika zvikamu makumi mana kubva muzana 40% chete, zvimwe makumi matanhatu kubva muzana 60% zviri kuwanikwa nenyika dziri kunze kwedunhu redu.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vatapiwa Karoro vatiwo musangano uyu wakakoshera Zimbabwe zvakanyanya.
Musangano uyu waita kuti Zimbabwe nemabusinesses emuZimbabwe ave ari in the spotlight. Musangano uyu uri kuunza mainvestors, mabuyers nevamwe critical stakeholders anoita kuti private sector yemuno muZimbabwe and the region at large ive yakasimba. Tichaona kuti mabusinesses edu emuno muZimbabwe achawana mukana ekutaurirana nekuengage vamwe vemuno nevamwe vekunze kuti vakwanise kuwana more business in the future.
Sachigaro wesangano rana muzvina bhizimusi reCEO Africa Roundtable vaOzobina vati kuti Zimbabwe ikwikwidzewo mudunhu reSADC, vemabhizimusi vanoda kubatsirwa zvakanyanya nehurumende.
Zimbabwe tichitarisa munyika dzekuchamhembe kweAfrica, chiwaniko igoridhe. Chatinongoda chete ndechekuti tigadzire mitemo nezvikwanisiro zvekuti izvo mabhizimisi aya anokwanisa kunge achiitwa achirarama, achiita mari, achiita pundutsi. Tiri kuda isusu semabhizimisi kuti vanhu vafambe munyika idzi zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vabhadhare nekutengeserana zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vange vari mumigwagwa nenjanji dzakanaka munyika dzese dzeSADC.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi hwenyika zvekare vachidzidzisa pachikoro cheUniversity of Zimbabwe vaAlbert Makochekanwa vati kusvika SADC yabatana nemazvo nyika dzemudunhu iri dzinogona kutadza kusimukira nenzira inonwisa mvura.
Icho kwadiwo kana nyika dzosangana seizvozvi patiri kutangira pakasiyana siyana uyezve zvatinokwanisa zvakasiyana siyana. Nekusiyana kwatakaita ikoko takanyatsoshanda zvakanaka. Vakasarira mbichana vaya panyika dzesisadhiki vanoonawo mukana wokusumukira. Avo vakasumukira kare vanenge vachibatsirawo vamwe nokuvasumudza ivo vachisimukawo zvekare.
African Development Bank inoti SADC zvisinei nekupfuma kwayo muzvicherwa nezvimwe zviwanikwa ine zvikamu 30 chete kubva muzana muupfumi hwedunhu rese reAfrica. Musangano weSADC Industrialization Week uyu wakavambwa mugore ra2018 nedonzo rekukurudzira kudyidzana kwemabhizimusi enyika dzekuchamhembe kweAfrica. Musangano uyu unoshandiswa mukugadzira hwaro hwekuzoitwa kwemusangano mukuru wevatungamiri venyika dziri muSADC weSADC Heads of State Summit. Gore rino musangano weSADC Heads of State Summit uri kuitirwa muZimbabwe mwedzi unouya uye uchaona Zimbabwe ichipiwa jana rekuva sachigaro weSADC kwemwedzi 12 inotevera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuchema-chema pamusoro pegwaro rakaburitswa mukupera kwesvondo nemuzinda weZimbabwe uri munyika iyi riri kuzivisa mari dzichange dzichibhadharwa nevanoda kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti kumahofisi matsva akavhurirwa basa iri pamuzinda. Gwaro rakaburitswa nemuzinda uyu rinoti vose vachange vachitora mapasipoti kumahofisi aya vachange vachibhadhara mari inobhadharwa nevanoda magwaro echimbi-chimbi kana kuti emergency passports iyo inoita $250 yemadhora ekuAmerica kana kuti US$250. Muzinda uyu wakazivisa kuti danho iri rakatarwa nebazi rezvemukati menyika asi hauna kupa zvikonzero zvakaita kuti hurumende isvike pamutengo uyu. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vatenda kuStudio 7 kuti gwaro iri nderechokwadi asi havana kupindura pamubvunzo wekuti hurumende yakasvika sei pamari iyi. Vanotorera mapasipoti kuZimbabwe vanonzi vanobhadhara $150 ekuAmerica kana kuti US$150 kana isiri pasipoti yechimbi-chimbi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvemukati menyika. Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuchemawo nemutengo uyu mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari muSouth Africa.
Verizhinji vari kuratidza kurwadzikana vari kuti mari yakawandisa $250 kutora pasipoti muSouth Africa muno vari kuti mari yakawanda zvikuru nokuti patakaisa kumagurupu yebepa ratakaona relisti riri kutanga nhasi musi wa29 vanhu vakawanda vari kuchema zvikuru kuti government yedu inenge iri kutitsika pasipetsoka iri kutirovera zvipikiri kuti baiwe.
Asi tichiona mutengo uyu mufundisi Moyo nemari dzinenge dzichitarisirwa kuti dai munhu achisimuka kubva muSouth Africa kuenda kunotora kuZimbabwe amaona here kuti zvakachipa izvi?
Ya ipapo zvinhu zviri raiti tingati zvakanaka asi kuti vanhu vakawanda havasi kuona nenzira yakafanana iyo nokuti vari kuti kuumba pasipoti kune dzema 170 asi sezvamataura izvozvo kuti kana vanhu vachinge vazoenda kumba inogona kuwanda kana kupfuuridza asi kuti vanhu vari kuona nenzira dzakasiyana siyana vatio chiri zvakadero kupa kufamba government yaifanira kuti irerutsirewo mutoro vanhu vari kunoku ingoitawo price dziri kumba iyoyo ive price inoitwa kuno musiyano wacho ungo wakafanana kuti tose tiri vana veZimbabwe.
Tinozva kuti kana munhu akanga atora pasipoti iyoyi anozotarisirwa kuenda nayo kumuganhu wenyika kana kuborder kuti inodhindwa zvinofamba sei?
Ya iro ndo dambudziko guru baba vakandimiri idambudziko hombe nokuti vanhu vakawanda hongu mapasipoti angatogwa muno vanhu kana shinga abudira zvekuno aiwana ukuno wondo collecta kuembassy unofana kuti zveuzoenda kuborder ndopfaga mazuva uri kana iwe sina mazuva ka unoonekwa kuti uri munhu wakapinda mose pamutemo zvinonakira avo vane mapermit.
Saka imi mose vana veZimbabwe vari muSouth Africa mune matanha muchatorawo here ekuzivisa muzinda wenyu kuti mari dzakakuwandirai?
matano mazhinji nekuti vanhu varikutema nazvo pa social media parikuremerwa nenhau yemugove uyoyo. Nyika yedu yeZimbabwe inofanira kuti tione nekuti kutsema kwevanhu kunoonekwa pamhepo. Saka vanhu veZimbabwe varikuchema vakawanda kuti tira kwati kuita ukoko ndokumwe kwacho kuti government kana ishingi yakaterera igone kuderedza mugove mari veshoma nokuti hazvirevi kuti kana vanhu varikunze kwenyika vanowana mari varikutambura zvikuru vana veZimbabwe vakawanda vazhinji vanofamba vachiita zvekutengesa vachiita zvakasiyana siyana mari yatinge kutamburira.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe, mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti hurumende haisi kupa vanhu kodzero dzavo dzekurarama zvakakwana uye haisi kurwisa uori zvine simba, vachiti zviri kuitwa nehurumende zvinofanirwa kubuda mugwaro richaendeswa kuUnited Nations muna gumi guru gore rino. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vaungana muchinoi vachipa pfungwa dzavo pagwaro reUnited Nations International Convention on Economic, Social and Cultural Rights Report. Vachitaura pamusangano uyu, vagari ava vati hurumende airevese panyaya dzekupa nekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika. Mukuru wesangano rechidiki Center for Youth Development Trust vaDaniel Madunge vati mugwaro iri munoratidza kuti hurumende iri kutadza kuti vanhu vararame zvakanaka nekushaya mabasa uye vanhu vari kutadza kutengesa zvinhu kuitira kuti vazviraramire sezvo vachisungwa.
Iyi ripoti yanga yakanyonangana neyanga chinzi masocial, economic and cultural rights. Tine maareas mamwe atingati iri kustruggla nekuti chaisa pamaeconomic rights. Pane ishu yekuti nekuti kana chiti economic right muti munhu ari kukwanisa kuwana zvikwanisiro zvekuti akwanise kuzviraramira. Iye pachaisa kuti mabasa akawanda ari kunetsa kuti vanhu vamawane muinformal sector yakawanda tingangoti itongori mhosva kuva muinformal sector muZimbabwe.
Panyaya yehuori vamudungwe vati hurumende yatadza kupa uwandu hwevanhu vakabatwa nyaya dzakaenda kumatare uye vanhu vakabatwa nemhosva dzehuori.
Chikuru inoti ripoti pache zvayo tichango toionaka ine kaparagraf kadiki diki karikutaura nezvecorruption. Saka ende hakasi kupindura mibvunzo yavanga vachibvunzwa yekunzi tipei mastatistics yekuti pane makesi akamboitwa here akaprosecutwa successfully nemasentence acho akapiwa. But kana vachingotaura zviri general kuti kune inonzi zaki zvake basa rayo nderekusunga zvinhu zvecorruption nenational prosecuting authority. Saka tinoona ni approach yomanjera zvine seriousness inonange iri shoma.
Mukuru wesangano rinopa ruzivo rwekuti vanhu vararame zvakanaka remusoro muchenya Skills for Life muzvare Fupeko muJuruki vati zvakanaka kuti vanhu vape pfungwa dzavo asi vanoti gwaro iri riri kuratidza kuti hurumende haisi kupa zvavakabvunzwa zvizere zvakafanana nekupa huwandu pazvinhu zvakasiyana siyana.
Pane maareas anoda kuti awedzerwe kunyanya mastatistics.
Mumwe mugari wemuchinhoi muzvari Nele yajeke vanoti pagodzero dzevanhu hurumende haisi kutaura chokwadi sezvo vanhu vari kunyimwa kodzero dzavo munyika.
Nyaya pakodzero dzevanhu ndofunga avana kuona kuti panaka kuwandirana kana ike karipo like mawadotosa iwo seis muconstitution unenge uchinzi une mvumo yakati nekodzero yakati asi pamupacho ukada kuzopractisa right yako yonoonawa kumbonyikidzwa saka panaka kuwandirana karipo ipapo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vanoti hurumende haina nhoroondo yekuteerera zvinobva kuvanhu nekudaro vachazongoisa pfungwa dzavo chete.
Chipo ndechekuti hurumende yedu yeZimbabwe iso havana nhoroondo kana kuti history yekunyanya kuteerera zvinotaurwa neruzhinji. Munyaya dzeconsultation mapublic consultation panozobuda gwaro racho rokupedzisira hapana chinenge changoiswa. Chokuona kwangu inini hurumende yedu yagara ine position.
Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Nyemba vati vanhu vakasununguka kupa pfungwa dzavo uye zvose zviri kubva muvanhu zvichange zviri mugwaro rehurumende richaendeswa kuUnited Nations.
Tabuda kutabuda kakuti tizonzwa mazvizvi avanhu tise pamwe chete ripoti yosunuka yakatakura zvakataurwa nevanhu. Vanhu ngavasununguke kutama contributions avo kuti tifambe pamwe pazoshaya unoti haina ndina kuzviziva kana kuti ndina kuudziwa.
Vanga vachikokera musangano wanhasi igweta rehurumende vaEdward Maisiri ava vati hurumende inosungirwa kupa gwaro rizere rehurumende kuUnited Nations musi wa31 Gumiguru usati wapfuura. Misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu yatanga nhasi muchinhoi ichaitwa munzvimbo 12 munyika yose uye ichapera musi wa9 Nyavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepa idzva rakanyorwa nenyanzvi rakaburitswa nebepa nhau rescience rinoti upenyu hwemamiriyoni nevanhu hunogona kuiswa munjodzi kana pakasatorwa matano nekukasika ekudzivirira kupararira kwechirwere chemalaria chiri kuramba kutambira mishonga mune dzimwe nyika muAfrica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano reGrace Hope Foundation muzvari Nyasha Muzadzi vanoti vari kufadzwa nekunge vari mumwe avo vakakwanisa kusarudzwa kuve muchirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders YALI icho chinokokerwa nehurumende yeAmerica. Muzvari Muzadzi ndemumwe wevechidiki makumi mana nevaviri vakabva kuZimbabwe pavanhu mazana manomwe anobva kunyika dzemuAfrica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Chirongwa cheYALI mukana mukuru unounganidza maleaders from Africa yose, and today ranga riri zuva rakanaka nekuti takwanisa kusanganawo nemapoliticians emuno muAmerica, also nekunzwa kune vechidiki vezera redu vari kuita zvinhu zvakanaka munyika medu neAfrica.
Muri kuZimbabwe munenge muchishanda mabasa api uyezve mungatimi pane zvamadzidzo here iko kuno?
Tanga tiri kuno kwemavhiki mashanu, ende zvandingati tadzidza tiri kunoku is how we can enhance basa redu kuti toramba tichiita sei basa redu, nekuti taamunguva yetechnology zvinhu zvakawanda zviri kuchinja munzira dzatinoshanda nadzo vasikana. Chii chatingawedzere pakushandisa technology, uyezve nekuonawo zvinoitwawo nemamwe maorganization mamwe mabato echikadzi, so that tinotora zvinhu izvozvo tonozviimplimenta mukati menyika dzatiri kuita sei dzatiri kubva semaleaders enyika dzose muAfrica.
Muri imo muno muAmerica makaenda kupi nekupi nekupi kuzosvika masvika imo muno muWashington DC?
Takaenda kuDelaware ndokwandaigara, saka taigara paUniversity of Delaware. Tiri paUniversity ipapo takakwaniswa kuvhakacha nzvimbo dzakasiyana-siyana sekuproject Cure. Ibato rinoita nezvemamedical supplies avanotumira kuAfrica. Takaenda kuWorld Food Bank uko kunounganidzwa chikafu chinozonopiwa mafamilies anenge asina chokudya. Tiri papo taiitawo maclasses edu ataidzidza zvakasiyana-siyana, sanke leadership, sanke leading from with strength, sevatungamiriri munyika dzedu. Saka takadzidza zvakawanda-wanda, saka zvaisanganisira maclassi chaiwo uyezve nekuito kunoita community service, uku kwataiendo tichinoona makambani akasiyana-siyana nemaorganization akasiyana-siyana.
Vanenge vachida kunzwa zvizere nezvemabasa amuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanokwanisa kutibata pasocial media, ndipo paFacebook, Instagram, kutsvaga Grace Hope Foundation oro kampeni yedu yatinoita inonzi Girl Up Zimbabwe iripo zvakare pasocial media.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano reGrace Hope Foundation muzvari Nyasha Muzadzi vanove zvakare pasi pechirongwa cheYALI vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC muAmerica. Zimbabwe inonzi iri kuramba ichishushikana nedambudziko revanhu vari kuitira tsvina munzvimbo dzisiri zvimbuzi kana kuti open defecation. Hurumende pamwe nenyanzvi mune zveutano vachibvumirana vose kuti nyika inofanirwa kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru kupedza dambudziko iri, iro rinonzi riri kuramba richiunza zvirwere zvakadai semanyoka. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rinotarisa mararamiro evanhu munyika rakaburitswa gore rino neZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC, ReZIMLAC 2024, rinoratidza kuti dambudziko rekusashandiswa kwezvimbuzi rakakwira kubva pazvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana muna 2023 kusvika pazvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana gore rinora 2024. Vachitaura svondo rapera pamusangano wemapazi ehurumende akasiyana siyana vanoona nezvekushambidzika nekuwaniswa kwemvura yakachena, WASH Sector Working Group, Sachigaro veWASH National Committee, vatinayeshe Mutazu, vakati kuramba nyika ichinetsekana nezvirwere zvemanyoka mucherechedzo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeutsanana. Vamutazu vakati zvakabuda mugwaro reZIMLAC zvinoratidza kuti uwandu hwevasiri kushandisa zvimbuzi munyika gore rino hwakakwira zvichienzaniswa negore rapera.
We still have a mountain to climb on the sanitation and hygiene front. We are again, based on the statistics from ZIMLAC 2024, point to an increase in open defecation from previous 26% in 2023 to now 28%.
Tichine basa senyika muyadze utsanana kana tikatarisa mugwaro reZIMLAC ra 2024 iro rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vanoitira tsvina musiri muzvimbudzi wakakwira kubva pa 26% muna 2023 kuenda ku 28% muna 2024. Mumadhorobha uwandu uhu we 2.8% vasingashandisi zvimbuzi unoshungurudza.
Vamutazi vakati zvakakosha kuisa musoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko reutsanana vachitiwo hurumende iri mushishi rekuwanisa vanhu mvura yakachena kumaruwa pamwe nekubatsira mumaguta akaita seHarare neBulawayo kugadzirisa matambudziko ekushaikwa kwemvura nekufambiswa kwemvura dzine tsvina. Gwaro reZIMLAC remamiriro akaita zvinhu kumaruwa ivi rinoratidza kuti matunhu akaita seBinga, Kariba, Chiredzi neLupane ndiwo ane nzvimbo dziri pamusoro pekusashandisa zvimbuzi. Gwaro reZIMLAC riri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumaguta nemumadhorobha rinoratidzawo kuti mazuva emvurwi, Gweru, Muguta nezvishava nemudhorobha ndidzowo nzvimbo dzine uwandu hwakanyanya hwekusashandiswa kwezvimbuzi. Mukuru weHarare Institute of Public Health, Dr. Amos Marume, vanoti kupararirawo kwezvirwere zvemanyoka zvakadai sekorera kumamisha mucherechedzo wekuti dambudziko rekushayikwa kwezvimbuzi richiriko mumamisha. Dr. Marume vanoti zvakakosha kuti vanhu vawaniswe dzidziso yezvakakoshera kushandisa zvimbuzi pamwe nekuti hurumende ise zvirongwa zvinosiya veruzhinji vane zvimbuzi kumaruwa.
Kusashandisa zvimbuzi kune njodzi especially kumamisha, kwekuti tinowana futi mvura dzedu mumatsime anogona kunge asina kuvharidzirwa. Idzidziso ichiri kutodiwa, anodiwawo futi maprojects iwayo kuinikareja kuti zvimbuzi zviwande.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zvinoshungurudza kuti uwandu hwevanhu vasiri kushandisa zvimbuzi huri kukwira munyika pane kuti hunge huchiderera vachiti kumiswa kwechirongwa chehurumende chaiwanisa vagari vekumaruwa simende yekuvakisa zvimbuzi kwadzosera shure kuvakwa kwezvimbuzi kumaruwa.
Asi tiri kuda kuona kuti mazuva ano vanhu nekuda kwekuti havasi kupiwa rubatsiro irworwo, munhu anotovaka kicheni, otovaka bhedhuru yake asi dzimonguva pamba kana kuti pamusha pasina chimbuzi.
Varusike vanotiwo dambudziko revanhu vanozvibatsira vasiri kushandisa zvimbuzi rave kukurowo madhorobha nemumaguta nekuda kwekushayikwa kwemvura yekushandisa muzvimbuzi nekusavepowo kwezvimbuzi munzvimbo dzinosangana veruzhinji. Mukuru weHarare Residents Trust Precious Shumba vanotiwo zvakakosha kuti veruzhinji vanzwisise kuti kushandisa zvimbuzi kunodzikisa dambudziko rezvirwere zvemanyoka. Vakakurudzirawo makanzuru nehurumende kuti vawanise vagari vemumadhorobha mvura yakakwana.
Idambudziko rinoda kugadziriswa, asi vanhu vanodawo kuramba vachipiwa chenjedzo.
Vashumba vakurudzirawo kuti zvimbuzi zviri munzvimbo dzinosangana veruzhinji zvikuru mumaguta nemadhorobha hazvifanirwi kuvharwa munguva dzeusiku, vachiti zvindizvo zvimwe zviri kuzotuma kuti vanhu vazvibatsire munzvimbo dzisina kukodzera. Mukuru weCommunity Water Alliance vaRuben Akili vanotiwo zvakakosha kuti hurumende iwanise makanzuru mari dzekuvandudzwa kwematunhu kuitira kuti mari idzi dzishandiswe mukusimudzira nyaya dzeutsanana. Sangano re World Health Organization rinotiwo kusavapo kweutsanana wezvimbuzi kunokonzera ndufu dzemanyoka dzinodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezviviri pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa urongwa hwaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden hwavanoda hwekuwandudza mashandiro edare repamusorosoro munyika iyi reSupreme Court. VaBiden vanove veDemocratic Party vari kuda kuti dare reparamende yeAmerica reCongress riumbe mutemo unosungira kuti vatongi vedare iri vatarirwe kuti vanoshanda kwemakore mangani uye kuti pave nemutemo unobata mashandiro evatongi vapfumbamwe vedare repamusoro iri. VaBiden vari kudawo zvakare kuti nhengo dzeparamende dzibvumidze kuwandudzwa kwemutemo unodzivirira vatungamiri venyika kuti vasatongwa nenyaya dzavanenge vakaita vari muhofisi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Tinoti zvinhu zvakanaka chose vachiita sewo zvavari kuisira mitemo yacho iyoyo. Iko zvino tinoona kuti majaji haana iyo yangazi term limit, and ivo vaBiden varikutaura kuti varikuda kuti majaji ave ne term limit inosvikawo 18 years. And iwo zvavari kutaura ndezvekuti majaji haana ii yatingati minu mitemo inokwanisa kuti vadzorerwe kuti vasave above the law. Saka iyi mitemo iyi ndeyokuti pasaite masimba akawanda stereki kumajaji kuti vafungidzire kuti hapana chinovabata kana vari pachigaro ichocho.
Sei vave kuzviita iye zvino ivo vave kupedza temu yavo?
Ndoona sekuti zvinhu zvakadai so zvinge zvichida kuti zvidzamiswe chaizvo kuti kana panozoparurwa yatikati urongwa ihwohwo kuti paite atingati pachirungu maamendments akadai so anoaffecta constitution zvinoda kuti zvidzamiswe chaizvo chaizvo kuti pasave ne atingati machallenges anozobvawo zvekare mumatare imomo. Saka ndoona sekuti kuda ndozvavaizama kuda kuti vagadzirise, but ndoonawo zvekare kuti zvinhu zvaifauwo zvakaitwawo pachirine nguva nekuti iko zvino nenguva yasara iyoyi handioni sekuti zvinhu zvinganzi zvingapasiswe neCongress yatiri kuona iyo yakadhividwa. Saka ndoona senge icho chirongwa chavo choda kuti vagadzirise matanho iyaya ekumajustices nematanho iyaya zvekare ekuti paitwo malimitations yatingati immunity yemapresidents, zvinhu zviri pachirungu yatingati ambitious, but handioni senge zvinhu zvinganzi zvingapasiwe gore rino iri nenguva yaipfupfupi yasarai.
Tinoona kuti vatongi vematare zvikuru vedare reSupreme Court muAmerica vanonyanyodomwa nemutungamiri wenyika anenge aripo, zvichireva kuti vanhu vanogona kunge vachirerekera kubato rinenge richitonga nguva yavasharwa.
Ya, zvogona kuti zviri zvimwe zvezvinhu zvakada kudaro tichita sowo zvekuti iko zvino tikuona kuti vaTrump ndo atingati vangaite mutungamiri wenyika akaapoinda majudges akati kuti anorerekerawo zvekare kubatarawo remaRepublicans.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Radio Jonga namwoisa vashamara, ndokundira kubvunza, ko vanhu vasina kumbonga vaine mapemiti muSouth Africa vanokwanisa here kuapply mawave permit ari kutaura? Vanokwanisa here kuapply mawave permit? Because kuna vanhu vanoti hanzi vanoti apply mawave permit vachititi vanogomaaita semaagent vachiti chaja ma1000 rand. Zvino ndizvi ndezve chokwadi here kana kuti ava vanhu ava kungodyirawo nhumari zvavo?
Anadiko pastudio 7 apo, komana maite zanoka, titiyewo mushe, titiyewo mushe maite zano. Musati kana mapuwa mari nedzimota idzi, kunditaurai kuti hanzi aiwa, ngavaramba varipo, ngavaramba varipo, aiwa, imi hamusiri minyika. Kana muchida kuti varamba varipo, idzai kareferendamu yenyika yese, muone kuti hatisi kutovada, ngapauye mumwe. Temu yavo yapera, zvavaita zvakuti hazviona, wedza pane zvavagona, pane zvavata. Asi ngavachibuda kuuya anouya tatangira ipapo, kwete zvamuri kutitaurira izvo. Aiwa ka, imimi hamusiri minyika vane zano pera. Nyika ine munhu wese ari munyika ane kodzero yekuti ataurewo, kwete kuti imimi zvamataura ndozvinofanira kunge kuzvitedza. Kwete
QTM dzavo dzikapera vakuru ngavaende kumusha vanofudza mombe nevazvikuru tatenda
tombi weuya nechimwe chikwama oh tizadze inda dzawanda makonzo akatiza muno mumusha izhara hata aingozviziya kuti vamunangagwa kuti vachatumire mabranji maprovinzi kuti itai kuti
tinotenda vateereri anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Tavoka Ncube.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukelanga injabulo enkulu emsakazweni Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 kuNtulikazi 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
And also develop our own skills. I think it is now high time.
Umsekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano weSADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala ngoba amazwe akuzekazi le-Afrika alakho ukuzilungisela impahla yawo.
Yenza kube nzima ukuthi abantwana laba bakwazi ukuphila bona eSouth Africa babe banjani baphilise abazali babachiye emuva le ekhaya.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisola uhulumende wazo lehofisi yomeli wakhe kulelo lizwe ngesaziso sokuthi emergency passport yiyo yodwa ezatholakala ehofisini esanda ukuvulwa econsulate yeJohannesburg nge-$250 okuyimali efose ifike i-R5,000. Abacha abangamakhulu ayisikhombisa abavela ezwekazi le-Afrika bathe gwaqa emhlanganweni we-Young African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship Summit khonapha e-Washington DC kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano weSADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala ngoba amazwe akuzwekazi le-Afrika alakho ukuzilungisela impahla yawo lokuzimela wodwa ekuthuthukiseni umnotho nxa engasebenza ndawonye. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnumzana Chiwenga wethule lamazwi kuvulwa ngokusemthethweni umhlangano wabosemabhizimusi owe-SADC Investment Conference owezakala ngesikhathi somhlangano we-SADC Industrial Week owandulela owe-summit yalumanyano ozaqhutshwa kuleli ngenyanga ezayo. Umnumzana Chiwenga uqhubeke wathi kumele amazwe la abe nokuzimisela okukhulu ukuze inotho yonke etholakala emhlubulweni lowo isuthise abantu bakulawa amazwe.
And also develop our own skills. I think it is now high time.
Amazwe aweSADC kumele asebenze ndawonye kwezomnotho. Kumele sisiqhenye sime ukuthenga kwamanye amazwe kodwa senze impahla yethu.
Wengeze wathi kumele kube lokusebenzelana phakathi kwamazwe aweSADC ekuvuseleleni umnotho wamazwe lawa ndawonye lokutshala imali. Uthe kumele amazwe aweSADC abone ukuba izivumelwano azilobelanayo kundaba zamandla kagetsi ezokukhanyiswa kwempahla ezokuvakatshelana lezemitshini yakulezi nsuku ziyalandelwa ekuvuseleleni umnotho. Umnumzana Chiwenga uthe kuSADC kulabantu abafundileyo umkhathi ongcono ukuthula lendlela zokuhambisa ezilohlonzi athi kumele ziphathise kwezamabhizimusi kuleli. Emhlanganweni lowo ibhanga elimqoka ele-African Development Bank AFDB lele-Afri-Exim Bank athi azaqhubeka esekela amazwe alitshumi lasithupha aweSADC ukuze athuthukise umnotho wawo. Ekhuluma emele iAFDB, umkhulu wecula leli uNkosazana Mono Mopotola uthe kumele kubekwe imali ezasekela amazwe ayeSADC ukuze umnotho wawo uthuthuke.
And our focus has really been in areas of regional integration, industrializing
kumele sibone ukuba siyayeka amabhizinisi emhlubulweni weSADC lokuba siyenza ukuba kube losekelo ngesikhathi sokuguquka kwamkhakha.
Kodwa ingcitshi kwezomnotho zithi kunzima ukuba amazwe aweSADC laseAfrika asekelane ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezifana nokuthi amazwe lawa afana leZimbabwe abuyisela amanye amazwe emuva. Enye yalezi ngcishi esebenza leZimbabwe Economic Forum, umnumzana Ezekiel Chuma, yena uthi kunzima ukuba amazwe eSADC asukume ndawonye kwezomnotho.
Enye into eludubo kakhulu enginanzelelayo ukungabi khona kwamafikitali ayiwalungisa lezo mpahla. So ngamafikitali singathi ukuthi impahla zakhona zokuthi sithengiselane phakathi kwethu njengeSADC azikho, ngenxa yokuthi iSouth Africa yiyo yodwa ngokubona kwami esingayithi i-industrial base, kumbe singatshela amafikitali alokhu esasebenza.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi efundisa izifundo zomnotho ekolishini ye-UZ, umnumzana Liberty Mkuni. Umhlangano wabosemabhizimusi lowo oqale izolo uzaqhutshwa kuze kuyephela iviki kule njongo yokuba kuvuselelwe umnotho nokutholiswa kwamathuba okutshala imali kuSADC. Umongameli Mnangagwa uzaphatheka kulomhlangano ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe kule South Africa sezisole kakhulu uhulumende wazo le-ofisi yomeli wakhe kulelo lizwe ngemva kwesaziso sokuthi i-e-passport yiyo yodwa ezatholakala e-ofisini esanda ukuvulwa e-consulate ye-Johannesburg nge-$250 okuyimali ephose ifike i-R5,000. I-ofisi le itshele iStudio 7 ukuthi ngempela yiyo imali le okumele ibhadalwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zizonde ziganunu wabo ngoba zisithi intengo yamapasipoti le idlulise amalawulo. Ngolwesihlanu kuviki edluleyo, iConsulate yeZimbabwe eJohannesburg yethule umlayezo isazisa ukuthi isisungule ngokusemthethweni uhlelo lokutholisa abeZimbabwe ama-e-passport, kodwa ke azabiza amakhulu amabili lengxenye yamadola $250 ongamaranda phose afike izinkulungwane ezinhlanu phose R5,000. Isiphathamandla sebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Godfrey Viki uthi kusagcekene ukuthi uhulumende ulwa nabantu abaphumele phandle kwelizwe.
Igovernment iyazi kahle ukuthi imathebelele nemiglens ibhek ilokuzeni baphila ngeSouth Africa, baphila ngabantu ababa baseSouth Africa. Ma isibacharger imali engaka yenza kube nzima ukuthi abantwana laba bakwazi ukuphila bona eSouth Africa, babe banjani baphilise abazali ababachiye emuva le ekhaya. Sesisiya ezulwini ngini ngayo le passport.
Umkhokheli wenhlanganiso yePhoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani le uthi uhulumende akabazweli ngani abantu beZimbabwe ababotshwa nsuku zonke kuthiwa abalamaphepha.
I-passport isiyiloko esingathi basic need. So I ngibona kungafanelanga ukuthi uhulumende lowo okhona owazibeka ngenkani adurisele abantu ama-passport kanje, angazathi ama-passport akhona abafuni ukuthi abantu bawathathe.
Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Ellen Ndlovu uthi ngezinye indlela uhulumende uthi abafelwakazi abanjengaye lezintandane ngeke bafa baba lawo amapasipoti.
I-South African passport ibizo R400 or R600. Kungani i-government yakithi izobiza amapasipoti ngendlela exake kangaka ezweni lapha ipasipoti yakhona engabizi kakhulu? Ngendlela okwenzeka ngakhona kutsho khona ukuthi abantu bethu labazukulu bethu basezohlupheka.
Umnumzana Mcasiseli Gwaza uthi iSouth Africa kufuze izibonele ukuthi kungani iningi labeZimbabwe bengalamaphepha.
uhulumeni ufundraiser ngathi nje sibe sihluphekile kube kuwuye osifaka kule position yokuthi sidinga ama passport umhlaba wonke ungaka alikho elizwe line passport edula kangaka futhi leyo passport izohamba ifuna ama visa kuzo zonke izindawo there is nothing special ngayo ukuthi ize ifike kuleyo price.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim imbokodo unkosazana Victor Mathudu yena uthi bekufanele bavele batho ukuthi iofisi ama passport le bayivulela izipanja labo mali yavuza kuphela
salibondo sizo lwayo iofisi mayisi lapha omama bazathatha bazoyithatha ngapha imali engange $250 okuyimali enzima iningi labantu abasebenzi labasebenzayo le mali eka bayiholi so ukuzubekela ipassport kumele uzihole kangaka siyacela ukuthi ugaja olubhekele lokho lokho lusicabangile ikakhulu singomama ukuthi siphila nzima la South Africa asilamsebenzi lo sikusebenzayo sihole izimali ezincane mayi passport izaphindwe imali engaka sizoyihluleka nokuyithatha ke
imibuzo ebithunyelwe kumeli weZimbabwe umnumzana David Hamadzirbi ngodaba lokuthi uthini ngezikhalazo zabeZimbabwe laba ngentengo yamapassport le ibiloku ingakaphendulwa ngesikhathi sisiya emoyeni kodwa ke kunkulumo ethule emkhosini wokuvulwa kwamaofisi amatsha aweconsulate yeZimbabwe eJohannesburg ngolesine umphathintambo kanja lwendaba zasekhaya lamasiko eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe luyabathokozisa uhlelo lokwethulwa kwamapassport la eSouth Africa.
Inyathelo lokupha umphakathi weZimbabwe kuleli indlela yokuthola amapassport ngumbono kaMongameli Mnangagwa wathi kwenza impilo yabasemazweni ibe lula.
Kodwa ke iningi labeZimbabwe lithi lobanje kulinyathelo elihle kakhulu leli. Intengo yamapassport le isibachiye befana xathu lebhiza elome kakhulu eligalule ngentamo emanzini kodwa umlomo walo ubothwe mfi. Ministry of 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Abacha abangamakhulu ayisikhombisa 700 abavele emazweni azwe ezwekazi le-Afrika bathe gwaqa emhlanganeni o-Young African Leaders Initiative yali Mandela Washington Fellowship Summit khonapha e-Washington DC kwele Melika. Umhlangano lo wenziwa ngemva kwezifundo abaziqhube okwamaviki ayisithupha emalokitshini eMelika emakolitshini eMelika achiyeneyo. IZimbabwe lonyaka ilabatsha abangamachumi amane lambili 42 abaphatheka kulolu hlelo. Uhlelo lolu olwasungulwa ngowayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama lufikise iminyaka elichumi eyokuthuthukisa abatsha abavela emazweni eAfrika achiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomunye wabatsha ophatheka kulomhlangano umnumzana Njabulo Michael Sandawana.
I-experience yami lapha ibinhle kakhulu besilo okuthiwa ngu-professor John Joger and ubepusha kakhulu for the past 6 weeks undokuningi kakhulu and mina bengise-University of Texas at Austin besilo professor John Joger ubesifundisa okuningi about how we can run our business better lokuthi sibe ngabantu abazatshintsha izinto elizweni lethu through ukuba successful in our business.
Njengo soma bhizimusi omutsha yiziphi ezinye zezinto obone ziqakatheke kakhulu obona sengathi ungazisebenzisa nxa usuphendukile eZimbabwe?
Okuqakathekileyo kakhulu engikufundileyo yikuba lama system asebenzayo in place ngoba and kuzatshintsha izinto eziningi endlela ekade ngisebenza ngayo ngingakafundi lokho ngoba esengikubonile ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu abe lama systems asebenzayo ukwenzela ukuthi noma mawungekho ibhizinis yabo ilokhu irana langokuthi kuqakathekile futhi ukukompensata or ukubhadala abantu osebenza labo kuhle kwenzeka ukuthi labo bezizwe bengathi baphakathi komjeso. So yizo ezinye izinto engizifundileyo njekade ngingazi siqhakathekisi kakhulu.
Umhlangano omkhulu elulandileyo lapha eWashington DC sibona ubuthanisa singathi intshantshu kumbe abatsha abaphumelele endaweni ezithiyeneyo abafika 700 eAfrika yonke. Kuyini okukhangeleleyo kulo mhlangano?
Khangelele ukuhlangana lawo bonke abantu abanye abavela kwamanye amazwe lokukhonektha lawo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi langoba sizabe sikhonektha labantu abalapha e-America, but kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhonekthe labanye abatsha abavela kwamanye amazwe abarana amabhizinisi amaningi. So engukhangeleleyo kakhulu ukuthi ngikhulume labo, ngibone indlela esingasebenzisana ngazo sesibuye endleleni.
Asi ongawatshiyela abalaleli ikakhulu sikhangela uhlelo lweli olwe Mandela Washington Fellowship. NgoSeptemba abanye baza kuba laba sebefuna ukuthi baqalise ukubhalisa ukuthi labo bangene kulolu hlelo. Ikuyini ongabatshiyela khona?
Program leyi program eqakathekileyo kakhulu and i-program engatshintsha impilo yomuntu. So ngingakhuthaza wonke umuntu ofuna uku-apply ukuthi ayi-applyele yona ngoba iqakathekile kakhulu. And izinto eziningi esizifundileyo ngokuthi sirun ama-businesses ethu ngcono lokukhonektha labanye nje abavela kwamanye amazwe across the continent.
Umnumzana Njabulo Michael Sandawana ngusomabhizimusi leZimbabwe oseMelika phansi kohlelo lweyali Mandela Washington Fellowship ubesecingweni leStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Ingcwethi kwezempilakahle zithi igcikwane le-human papillomavirus litholakala ebantwini abalemvukuzane yomlomo wesibeletho kanye lezinye imvukuzane ezihlasela izitho zensitha ezabesifazane kanye labesilisa. Njalo zixwayisa ngokuthi umkhuhlane lo welatshwa njani. Obathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalemvukuzane yomlomo wesibeletho bande ukutholakala belegciwane le-human papilloma virus okwabangela ukuthi kudingwe imithi yokwenqabela leli gciwane. Abezempilakahle bathi liyengezelela amathuba okuhlaselwa ligciwane elibangela umkhuhlane we-HIV kulabo abalamasotsha omzimba angaselamandla. UDokotela Derek Matsika wakoBulawayo uchasisa ngegciwane le-human papilloma virus.
Human papilloma virus aligcwane leli elithelelwana phakathi kwabantu. Esikhathini eziningi lithelelana ngamacansini. Abantu abaningi baphila nalo kodwa bengakwazi ukuthi banalo. Uhlupho egciwane leli ukuthi nxa ungayithola yona human papilloma virus, abantwini abangomama iya nokuthi khona yili gciwane leli gcina umuntu esiba le-cancer lesiya sithi i-cervical cancer. And sathola ukuthi amadoda amaningi lawa le-cancer of the penis noma bebalithwana ngasomkhuhlane ovamileyo.
UDokotela Matsika uchasisa kabanzi ngemithi yokuvikela umkhuhlane we-human papilloma virus.
Now i-vaccine le iqakathekile ukuthi sizwe ukuthi iphiwa nini. Iphiwa emuntwini ongazalihlanyela umntwana wobaba and emuntwini ongazalihlanyelani le-HPV virus. Yikho sithole ukuthi akhona ama-vaccine akaspreada e-introduce ezikolo particularly abantwana abangamankazana abangama-teenagers preferably o-12 nabo-13 years. Odokotela babezama ukuthi at least benga-expose abantwana ukuthi immune system yabo ibe strong. Lapho abakhula khona bahlala nomkhuhlane lo basebekwazi unjani ukuzivikela.
Lokhu kugcizelelwe ngumongi unkosikazi Sithandazile Gumede, yena othi kuqakathekile ukuba abantwana abasakhulayo bathole imithi yokulwisana le-human papilloma virus ukuze kwehliswe ukumemetheka kwemvukuzane.
I-vaccine leyi iyavikela abantu ukuthi lawa ama-cancer esikhulume ngawo, i-cancer yomlomo wesibeletho, i-cancer yomphimbo, lisumpa lezi zangaphansi zingabi khona nxa uthe wayiphiwa leyo vaccine. Kuvikeleka kangcono nxa umntwana enikwe between the age of 9 to 12 years bengakangeni emacansini, ukuvikeleka kwabo kuba ngcono kakhulu.
Unkosikazi Karen Mlawuzi, umhlali wakoBulawayo, uthi kubalulekile ukuba abantu bafundiswe ngempilakahle yabo ukuze bengasaleli emuva nxa kusiba lemikhankaso yemithi ephiwayo ukuze kuvikelwe imikhuhlane etshiyeneyo.
kuqakathekile ukuthi sihlale sifundiswa ngendaba zempila kahle ngoba ivaccine ye-HPV asonto entsha kithi kodwa ukuthi isebenzani yikho khona lapho siyabe singakwazi khona kodwa mbongani nxa singafundisa ukuthi khona hayi kule vaccine enje isebenza ngalolu hlobo kuyasenza ukuthi lathi sikhuthaza abantwana ukuthi babe yingxenye ama-vaccination programs aqhutshwa esikolo.
Kunani elingaba zinkulungwane ezintathu i-3,000 labantu abatholakala belegcikwane leli nyakenye. Kulesilinganiso esingamachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abathi bengabanjwa belemvukuzane le balahlekelwe yimpilo. Lokhu kwachazwa ngumphathintambo wogatsha lwezempilakahle kanye lokondliwa kwabantwana umnumzana Douglas Mumbeshora ngenyanga kaMabasa lonyaka ngesikhathi ebhoda lequla le-World Health Organization elalivakatshele elizweni. Abezempilakahle bathi kulamanyathelo okuphungula umkhuhlane lo emphakathini ngokukhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi ahlatshwe imithi eyenza ukuba nxa lapho esekhulile enelise ukulwisana laleli gciwane. Abantwana abangabafana abandanga ukuphiwa imithi leyi evikelayo ngoba imvukuzane edalwa yi-human papilloma virus ehlasela abesilisa ingavamanga. Ngokunjalo abesifazane lamantombazane asekhulakhulile bakhuthazwa ukuhlala besiyahlolwa kanye ngomnyaka umlomo wesibeletho ukuze kubonakale kusaselesikhathi nxa bengabe belemvukuzane yomlomo wesibeletho. Lokhu kungenziwa kungaphephisa isizwe emvukuzaneni edalwa yi-human papilloma virus. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhlanje okweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya amathuba kamnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans lakankosikazi Kamala Harris awama-Democrats awokunqoba kukhetho lokudinga umongameli ngenyanga kaLwezi selokhe umongameli Joe Biden watshiya lomncintiswano ededela umsekeli wakhe. Unkosikazi Harris nguye okhokhelayo kumpumela eboniswa lucwaningo oluphenya ukuthi ngubani ozakhethwa ukuthi ancintise kusikhundla sikamongameli emhlanganweni we-convention yama-Democrats. Mnumzana Trump sowakhethwa ngama-Republicans. Sixoxa nomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubunguleza umbusazwe okhuluma ezimele.
UKamala uze nokusha akade kungekho osokuye kwafaka umfutho kuma-Democrats. Ukuthi asukume abe nomdlandla ngoba ayabona ukuthi amathuba ase aqala futhi ukukhula ukusukela nje ungena kukaKamala Harris. Kodwa nje kukhona okumbalwa esingathi sidlulekikho okuthinta uKamala. Ukuza kwakhe uze isikhathi sesinciphe kakhulu ngoba phela kusaphinda kufuneke ukuthi kube nesiqiniseko sangaphakathi eqenjini. Ukuncipha kwesikhathi sekumenza ukuthi kumele agijime ngesivinini esikhulu esimangalisayo ukuthi athinte zonke izinhlaka zabantu base-America ukuze bamamukele. Ngokokuqala lokho kwesibili ngokobuzwe base-America uthathwa njengomuntu okuthiwa ngoyebala, umuntu omnyama phela. Izwe leliyana lidumile ngobandlululo phakathi kwabamhlophe nabebala. Kodwa ke siyazika ukuthi u-Obama useke walibusa leliyani ilizwe engumuntu webale njalo. Kodwa futhi okunye okungumqansa esike sakubona futhi ngaphambili akuyena umuntu wokuqala owesimame ukugacela lesikhundla. Uke waba khona nje eminyakeni esanda kudlula unkosikazi ka-Bill Clinton oke wazama naye ukugacela ubumongameli base-America. Kuye kwaba nzima kakhulu okwakheke kuyibulili, akukho okunye akade engelakho, konke kade enakho njengomuntu owayeke waba u-first lady. Kodwa-ke kwaba ngumqansa ukuthi anqobe, wayencintisa naye uDonald Trump lona wagcina enganqobanga, ikwaba yikho ukungena kukaDonald Trump. So ngokunye-ke lokhu ukuthi ekuphileni kwamazwe nje wonkana amaningi abantu besimame asababuka ngelinyiso noma bengabe benakho konke ukubalungele ukuthi bengangena ekhundleni ezifana nobumongameli, kodwa nje kuba nalokho ukuthi ngoba engumuntu wesimame imqanso yonke lena okumele uKhamela adlulekiyo esikhathini esifishane anaso kusiyafika uNovemba. Uma sithi sithando ukunanzelela, singasho sithi zindala zombili.
Sesikhangela umnumzana Donald Trump ke, amathuba akhe aminjani?
UDonald Trump kulokhu aza nakho manje akamsulwa. Okokuqala nje naye sebukeka njengekhehla. Kade ethi uloyana likhehla, kodwa ke manje sekuyena ke osebukwa ngekhehla nalwesilingabe selidlulelwe isikhathi. Okwesibili, uke waba ngumuntu owetheswa amacala aye amlahla anokubeza ukuhlukumeza abantu besimame emphakathini esiphila kuyona ke newakhona eAmerica, ngamacala lawo angathikameza kakhulu isikhundla sakhe sobumongameli. So ukusho ukuthi ke naye uDonald Trump kunengi anakho okucindezelayo. Yikho ke sithi uma sisiya laphana phambili, okwamanje singasho sithi zindala zombili. Kuzabonakala ke uma kulokhe kusondela amalanga ukuthi ngubani okungacaca kahle kakhulu ukuthi uzodla umhlanganiso. Okwakhathesi akukacaci, yilokho nje esingakuchaza.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obekhuluma ezimele, ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ngiyombuzo sithi 7 kulawo abantu abathi umnanko wakho kumele ubuse until 2030, ukuthi kahle kahle ngabantu abaphila emakhanda ongabantu abagulayo emakhanda, ngoba angiboni because besimo esikiso ukuthi umuntu ethu safuna ukuthi umnanko wakhe ubuse mo ukuthi yabe cabangani. Uyabe sacabanga ngefisha abantu abakhe, uyabe cabanga ngabantu nje abangalandaba lempilo zabantu.
Yes, sanibonani ku Studio 7. Ngiyajabula i-audio yama engafunda okhuluma ngo-Jamoy. Sizwile lwana ubaba obekhuluma obethi ungwe-youth lo omela iBulawayo obethi iZANU-PF yayenza mpela iyenza iHarare yena kodwa uhlala koBulawayo, wayengakhulumeli la koBulawayo. Inkinga yalaba abantu beZANU-PF kabakaze babakhawunti abantu abasebenzayo Zimbabwe ukuthi balutshwandana abantu abahluphekayo labantu asebengaphandle bedinga okokuziphilisa. Into abayenzayo thina siyabona intshintsho, sibona nje lokhu kuhlupheka, siyacela nje ukuthi beke bebe nenhloni.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7, ngivulisa linabasakazi nani bala ndele bonke beStudio 7 indawo yona. Ngilana mina igama nguThulani Ndlovu, ngisenkaya ekondweni usikhubukhubo. Ngithanda ukwazisa lubaba abamdinga uNashe Muthutsa lo sezizathu izikhulumeli seMathebeleland. Hayi wena baba, into oyikhulumayo kawuyazi total ukuthi nakufaka nje kuCentral Committee yezani leyo bakufaka nje, kodwa mina ngibona nje umuntu lwana ongenamqondo ongenangqondo. Into yokuqala umele ube yazi yokuthi umhlangano lo phela sowenu nabantu keZANU-PF. Into yokuqala isiqoqo lokumele ube sazi. Okwesibili, ayisikho ukuthi Emerson Mnangagwa masethethe lapho uba ngu-chairman we-SADC sekusezulwini. Cha, akunjalo. Hloniphana amalungelo abantu. Liyeke ukuthumela amaphoyisa ukuthi ihambe shana nabantu bengenamacala. Ngiyabonga.
Studio 7, angibingelele basakazi bami, ninjani? Athina siphilile. Sicela lisibuzele Studio 7 kwi-government yeZimbabwe ukuthi lento abayenzayo yokukhweza ama-passport up to 5,000 rand bayibona i-normal. Le government yangena i-parliament isiyosebenzela abantu noma ibazenzela imali yabo? Bakubona kunomali, sicela lisifuzele bona ukuthi basiphendule ukuthi babona i-price yona leyo inomali nje for umuntu, for a citizen ukuthi a-apply passport ne-5,000 rand. Abanazo inhloni zokuthi even kuleli lizwe abaletha kuyo ukuthi kuzo apply passport ye 5000 rand ipassport yakho na kulelo lizwe i 600 rand.
Lawo bekungamazi enu linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk lapho esihlaziya khona amalungiselelo omhlangano we-SADC Summit. Singakehlukani sikhangele ebezikhokhela. Umsakeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano we-SADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala. Silu kibake lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.